ndizona vakadzi venyu navava. Vakomana we vakoma vangu vakoma woyo muchandizo. Hama dzangu dzakapera mai. Hama dzangu dzakapera mai. Basa rangu ndega. Ndafoka zira mutumbati. Au, 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 akomanawe nasara ngundega muno ndikumana kiva teta mano arangu vabera pano ndirimaze zvitimba ndinogara kumishini kwamangundi hama dzangu muchandizonda vakadzi venyu ndakavara. Hama dzangu dziri dzengamai. Au, 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 au. Mbame mfana. Mbame mtutu baka nyua jona ama kutukaza. Hama dzangu, hama dzangu, hama dzangu.